kechi nedi dzakaita ongororo yemafambiro nemamiriro anga aita team tikaona pane need yekuti tiunze umwe munhu anopa utungamiriri hutsva pakutamba kwevakomana wedu bhora. Mukutsvaga kweutungamiriri hutsva takatsvaga Lloyd Chitembwe anova mukomana a legend of the club and tafunga kuti timutrust iye netimu yedu tichienderere mberi.
Saka zvii zvamuri kutarisira kuti Chitembwe aite kubva iko zvino kusvika sizini ino yapera?
Chatiri kutarisira ndechekuti Lloyd afadze mhuri yeCaps. Kufadza kwaanoita mhuri yeCaps hunge achikunda mitambo yaachatamba yasara pasizini ino iyi. Saka chatiri kumupa ndechekuti ngaafadze mhuri yeCaps semwana weCaps.
Ko vamate vanga varipo ava vaakuita basa rei pari zvino?
Vamate ndemumwe wedu. Takapataona takabvunza Lloyd tikabvunza vamati tese tikabvumirana kuti aiwa vamati vangu vachiitawo basa rakanaka nyangwe haro ranga risingazosvike panhano yatava takatarisira. Saka tiri kuvachengetawo vamati vari kudzokera papozishini yavanga vachingoveri previously. Remember vanga vari assistant coach about 3 months ago. Saka tavati hatingava tivasiye timu nemhosva yekuti vakoniwa matombo atanga tavangu tangovapawo.